mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chivabvu 31, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu munyika vari kukurudzirwa kuti nhasi vaende nouwandu hwavo kunhandare yeWhite City Stadium kunoonekana nemutumbi wegamba renyika vaDumiso Dabengwa. Bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti rave kutarisana nematambudziko akatarisana nenyika mune zveupfumi nezvamatongerwo enyika. Semazuva ese tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rezapu riri kukurudzira vanhu munyika kuti nhasi vaende nouwandu hwavo kunhandara yeWhite City Stadium kunoonekana nemutumbi wegamba renyika vaDumiso Dabengwa avo vakashaya nemusi wechina svondo rapera. VaDabengwa vari kuenda kunoradzikwa kumusha kwavo mangwana kuNtavavinduna Matabeleland North. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro wezapu vaIsaac Mabuka.
Ya, nhasi varu kuenda kuWhite City, saka mabhazi achasimuka kusiti hall na 4-7 achienda kumatownship achitakura vanhu. Programu inotanga na9 kuWhite City.
Saka muri kukurudzira vakateerera kuti vaite sei?
Pane mapick up points agara akaiswa nemabhazi kana achitakura vanhu achienda kuWhite City, especially when it is organized by the government. Saka ngavaende kumapick up points iwavo. Vanokwanisa ngavauye kucity hall by 4-7 to 7 o'clock, kuti mabhazi kana akusimuka achienda kumatownship osimuka nawo. But vanoziva mapick up points ngavaende kumapick up points acho.
Mutumbi uchazotakurwa kuenda kumusha kunoradzikwa riini? Ndinhasi uyu.
Aiwa, handi mutumbi uri kuenda kumusha mangwana Saturday. Saka I think uchaenda nemasoja maybe nehelicopter nesaturday. But zvanhasi zvichiri zveWhite City.
Nezuro zvinhu zvanga zvakamira sei? Makaswera muchiitei?
Kwanguri kugadzirira kwese kwese. Maprayers nezvimwe zvakadaro nevanhu vanoita maprograms vachisangana, because it affects so many people, vekuhurumende, vekuzapu, etc, etc. So they were having meetings here and there, nokuenda kunoona mavenues acho kuti zvinhu zvese zviripo, matoilets aripo, zvinhu matende aripo and things like that.
Muri kufarawo here nerutsigiro rwamuri kuwana kubva kuhurumende nemhuri yeZimbabwe yese?
So far on my side I don't see any problem. It seems they are supporting even the food. They are giving in all the assistance they have.
Tiri kunzwawo kuti pane chimwe chikwata chakasimba chiri kubva kuSouth Africa. Mukazi kuti vanosvika riniwo munyika?
Ivavo pane committee iri kudhira neizvozvo. I may make a mistake kuti ndivanani. I just know kuti kune vanhu vachauya kubva kuSouth Africa. Most probably vemukondo wesizwe, I understand. Vamwe vacho handisati ndava neshuwa navo kuti ndivanani vari kuenda.
Sachigaro vezapu vaIsaac Mabuka vange vari parunhare muBulawayo naBlessing Zulu weStudio 7. Nyaya dzezveupfumi hadzina kumira zvakanaka muZimbabwe. Mitengo yezvinhu inokwira zuva nezuva, ndiko kana zvichinge zvawanikwa munyika. Muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University kuOhio muno muAmerica vari kushanya muZimbabwe vanoti zvavari kuona hazvifadzi uye panodiwa kuitwa basa guru kuti zvinhu zvigadzikane. Tabata Professor Masocha chinguva chishomanana chapfuura.
Ndakasvika nechitatu chevhiki yapera.
Chicha muri kuona zvinhu zvakamira sei?
Zvinhu zvinenge zvakamira manyamamire nerungu tichitarisira nyaya dzoufumi kuti zvinhu mumazvitoro zviri kungokwira zuva nezuva. Ukauya nhasi zvava imwe purizi, ukauya mangwana zvava kutendesa zvine umwe mutengo. Tikatarisa kudivi repeturo uku tinoona kuti anongova maraini namaraini. Pasina maraini panowanikwa peturo ndo paya pavanenge vachitoda maranzi kana maus chete. Asi ruzhinji rweZimbabwe hakuna mari yorudzi irworwo, saka vanotovata pamagaraji acho iwayo anenge achitendesa neRTGS kana EcoCash kana mabhondi. Pasina kana pamwe chinouya, vanhu vanopedza kana vhiki varipo uno kumasvingo kwandiri uku.
Mabasa makuru ari kuitwa ndeapi kana takatarisa kuoma kwazvakaita?
Mabasa ari kunyanya kuitwa makuru angava vanhu vari kuvakavaka zvavo vachivaka kudzimba kana mapropati avanhu vari kuzvikwenyika vanotumira mari zvozoita vaya vanongotengesa. Nokuti kana ukangoenda ingava street ipi zvayo neipi, pano munhu uri kutoitawo kabasa kake kuti awane kurarama ipapo. Zvinonyanyo kurwadza chaizvo madzimai vanenge vane vana vadoko pamusika kunotonhora mazuvano vachitengesa vari ipapo kuti vaone chokuenda nacho kumba. Ndiwo mabasa atingatoti ariko. Aya aya mabasa anga akuwanda, tingatiwo kunotengeswa zvikafu mafast foods vana chikeri vana vana chikeni ini kuyoko vaisimbovhura kusvika mangwana kana kusvika pakati pousiku. Izvo zvino vakukasira kuvhara nokuti hakusisina vanhu vachakwanisa kunodya chikafu ichocho. Saka mabasa ari kutopera ikoko kumafast foods kwese uku nokumwewo nekuti vanhu havana mari yokutenga.
Kana makatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika mese, munoona sekuti hurumende ichakwanisa kuzvigadzirisa here? Zvinhu zviri under control here? Vane control yavainayo here kana kuti zvinhu zvakungoita madiro?
Control yokumapurizi uku havana. Vaitotaura zuro kana ivo minista vachiti havakwanisi kukondirola mapurizi. Zvinozoita izvo kuti vanhuwo zvavo vatenga ava vanenge vakungodhurisirwa nevamabhizinesi. Asi kamabhizinesi anenge achidhurisa vachiita kuti vawane chauviri akwanisi kukuwana mari yokuzoodha. Saka ndiona sekuti hurumende haisisina kondiro yokuti chajai zvakati. Tikatarisa kumafizi avana vezvikoro ari kungokwira. Saka hurumende haina kondiro. Tikatarisa kupetro chaiyo iyoyi yakatanga dizuro ndizuro panapa yachova kuma $5 angava maRTGS kana mabhondi. Saka iri kungokwirawo painouya ipapo. Zvokuti tione kuti hurumende ine kondiro papi pacho hatisi kupavona.
Ko mukatarisa vanhu veruzhinji vamunosangana navo, munoona chinyi, munonzwa chii mune zvavanenge vachitaura?
Vanhu vari kutaura kuratidza kushungurudzika, kuratidza kutsamwa, kugumbuka kukuru zvikuru nokuti upenyu hwakavaomera. Upenyu hwakavaomera chaizvo, kungava kana kukuwana chokudya mumba, vana chaivo vandinotaura navo ndakabva kune chimwe chikoro kunotaura navana zvandinotsiita chivakurudzira. Asi vana vazhinji vanenge vasina kukwanisa kubhadharirwa fees nokuti fizi yacho iri kungokwidzwa, vaichakwanisi kutenga kunyanya maRTGS. Saka vanhu vakagumbuka. Hatingadi kuvanzirana ipapo. Vanhu vakagumbuka, vanhu havasina chiedza chavari kuona mberi kuti kuchazovanakira. Vanhu vatoita zviya zvatoti vaita give up kuti hurumende ichakwanisa kuvabatsira.
Kana diri manga muri chipanga mazano wehurumende kana kuti wemutungamiriri wenyika, chii chokutanga chamungabudza kuti aite?
Ndingakurudzira hurumende kuti aizame kutarisisa varombo. Varombo inato kuti dai vaimbokwanisa kuuya, kungava vakazviita disguise vambotaura navanhu vachiona kutambura kunoita kwavanhu, kuti zvaikwanisa kuitika izvozvo, kuti vaone kuti vambobatsira vanhu nenzira ipi. Vanhu havasina, vazhinji vacho havasina gwara rokuti hurumende ichatibatsira papi. Saka zvisore hurumende ngari dzake zvasuku zvasi zvasi chaiko, robva ikoko robetsera vari dzasi ikoko. Kana kuri kuti vaita iya inonzi stimulus package iya yakamboitwa kuAmerica ikokoko yokupa varombo kana zvimari, inongodzoka mumabhizinesi. Yadzoka mumabhizinesi odi mabasa omuka ikoko.
Professor Masocha tinotenda chaizvo nemashoko enyu. Tichakufonera zvekare muchititaurirawo zvamuri kuona munyika. Bato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa rinoti sezvo rapedza nezvemusangano waro mukuru weCongress rave kutarisana nematambudziko akatarisana nenyika mune zveupfumi nezvematongerwo enyika. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vanoti chasara ndechekuti mutungamiri akasarudzwa kuCongress kuGweru vaChamisa vadome makurukota avo mune zvimwe zvigaro zvisina kusadziswa kuCongress. VaMafume vanoti vatungamiri vakasarudzwa nevanhu vachasadzisa chivimbo chine vanhu mavari kuburikidza nokuburitsa nyika mumatope mairi. Ngati nzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kwangosara zvidiki diki zvidimbo dimbo zvokuti tipedzise. Patada marepresentative ekunational council, maprovincial council achagara this week kuti vapedzise pane zvimwe zvinosara nenational council inozokwenenzvera zvinenge zvakaipa zvinenge zvichida kungogadziriswa zvidiki diki zvokuti tigadzire mbambo dzacho dzinatosunga. Tichingobva ipapo takutitarisana nenhamo dzenyika iko zvino patakamira pano takatarisana neQ yakareba kudarika nyoka yenyaminyami. Takatarisana nenhamo yevanhu yakadzika kudarika mugodhi. Tiri kutarisana nekuneseka kuri kuitika ruzhinji rweZimbabwe. Mari haichina chaichatenga mugove pakupera kwemwedzi. Changova chipororo chemari, vanhu havasaziva kuti vodini. Saka inyaya yekuti vakatarisira mutungamiri wedu vaNelson Chamisa kuti vavape pundutso, vavape gwara rekuti vanofamba vachiinda nekupi.
Tinozova kuti vaChamisa ndo vanotarisirwa kunge vachizodomawo humwe hutungamiri hwebato renyu. Mungatidzwa kuti zvakamira sei?
Vari mushishi rokubvunza makurukota avo, rokubvunza ruzhinji. Sezvamunoziva kutonga mazano, vanoapoenda vari ivo chokwadi, asi pakusarudza apa unobvunza uno neuyo kuti uchinge uchigadzirisa pati unge uchikwanisa kubatanidza. Saka vari mushishi rekuti vachazotsvaga makurukota nezvimwe zvakadaro zvakadaro zvichazoita kuzadzisa utungamiri hwemusangano wevanhu.
Zvigaro zvipi zvinozodomwa nemutungamiri webato?
Vachadoma deputy SG, deputy treasurer general, organizing na deputy organizing information, deputy information, secretary for local government, secretary for international relations na secretary for elections and then secretary research and policy. Anova ivo vanopinda mustanding committee. Vabva ipapo vachagadzira vamwe vanopinda mune zvinonzi national executive council. Vamwe vacho vanenge vachipuwa maportfolio ekuti vanenge vachishanda mune zvinhu zvakafanira sehealth, agriculture zvichinda zvakadaro daro. Saka vachange vachidoma makurukota achange achipinda muleadership iyoyo.
Tinoonawo vamwe vaMafume vari kunyorawo madandemutando umu vachigunun'una kuti presidium yebato renyu haichisina umiriri hwevashandi. Munoti nenyaya iyo?
Vanonyunyuta avo vanhu vanongofunga kuti mutungamiri murume. Tabitha Khumalo aiva vice president weZCTU. Paulina Mpariwa akatomboitawo vice president weZCTU. Saka vanhu kazhinji vakasaona murume vanoti havana kuona utungamiri. Vanhu vasingazivi nhoroondo yepati. Madzimai iwawawo makurukota eLabour vakashandira Labour kubva vari twanana kubva kushop floor kusvika vasvika kuutungamiri. Vakadzi vamira nemusangano vachibva kuLabour and tinavo mustanding committee. Tinofara neutsikiri hwavo. Zvido zvevashandi zviri kumiririra.
Avo vange vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuHerald mune nyaya yekutoreswa mhiko kwemudzimai wegurukota rezvekutidzana nedzimwe nyika Judge Lois Matanda Moyo, avo vavesa chigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission. Mukroniko, mune nyaya yekuti Mpilo Hospital ine dambudziko rekushomeka kwevana chiremba zvichinzi chipatara ichi chiri kuda makumi masere evana chiremba kuti chishande zvakanaka. Mudaily News mune nyaya inoti vanhu vatanga kushora gurukota rezvemari vamuturinyuve vachiti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira uye vanyuve havana gwara rekugadzirisa zvinhu munyika. Mufinancial Gazette vaimbove mukuru weBritish American Tobacco Zimbabwe Clara Mlambo vanotaura chikonzero chakaita kuti vasiye basa. Zimbabwe Independent inoti mitemo yekubatwa nekushandiswa kwemari yekunze kuri kuzviringa makambani mazhinji. Muchikamu chino chinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadi pa Studio 7 zvekunyika kwedu zvanetsa nezvenyika yedu yeZimbabwe tanetseka. Mai vamunangagwa we, tanga tichikumbirisawo kana muri munhu ane moyo, kana muri munhu ane pfungwa chaidzo, kana muri munhu ane dignity, zvamaitita munyika yedu matirwadzisa isu macitizens eZimbabwe. As for us as the youths of the nation, you've killed our future. Munyika menyu chaimo chaimo hapana chinunzi chinokufamba. Every facet, every department, you've already killed it. Mvura chaiyo, you are failing to provide mvura, a basic commodity inodiwa nemunhu wese. Muma big towns, mvura haisi kurana. Zvirwere zvinogona kungobuda break out anytime. Munyika menyu fuel hamuna. How can someone spend 2 to 3 weeks ari mukiu yefuel yekuda kungoti anwe fuel chete chete? There's no fuel in the nation. Izvezvizvi magetsi munyika hamuna. Production yacho inoitwa sei? Chiichi, how can a nation move forward with such a mess?
Nyika yedu kuti inakanoda vatungamiriri vatsva vanonjere kufanana vashamisa. Ndo varume chaivo chaivo vatingati vane pfungwa dzekutonga nyika. Vana vamugabe nana Munangagwa vakakona kutonga nyika. Nyika ichaiche vakapiwa nyika yakanaka iri number 1 muworld, vakaisiya vakaiuraya. Saka chavari kuita chii? Kungotambudza vanhu, havasiye zvavari kutiitira. Zvese zvavari kuita hazvina munjere zvavakuita. Vanhu vakuru bhadha vadi kusiyana nezvavanoita, vari kusiye vana vatongera. Nyika ine upfumi hwakawandisa asi vana vanotambura, zvobetsere izvozvo. Ivo vanomba nemabhiliyoni musamba dzavo asi vanhu vanotambura. Zvobetsere kugutsa umwe munhu iwe achiurava nezvavo. Vatonge vachidiki ndo vanhu vanoziva, ndo vanoziva nhamo dzevanhu. Ivo havadi, vanongofosta kungoti munhu ungadai ufostiwa. Gavhumendi yeZimbabwe, nyika yeZimbabwe yakafa. Kunaka kwayo kuchatora nguva. Hapana kunaka kwaita munyika kana isina mari yayo. Hakuna kunaka kwayo. Ndatenda ndine Romeo, ndiri kuPretoria.
Unisei kumadzikoma angu paVoice of America. Koma wande namukoma Blessing, mukoma Jonga nehanzvadzi dzangu idzo muri seiko naRobasa Musanete. Kuve mukasatoti pachirongwa inenge ichitori nzara chaiche. Handiri panyaya zvangu iyo yanga ichitaurwa naawawa vezanuPF. Chero zvinhu zvikashata sei, hapana pavanombobvuma kuti hano apa takundikana. Havaiti izvozvo, havabvumi. Vanongoramba vachingotaiwa zvichanaka zvichanaka. Panongonzi pamberi 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 pacho hapasvikwi. Nyika iri kutonyura wese, but vanonge vachingoti zvichanaka. Vega utadza kutoona kuti hazvisho apa takundikana. Ndokuramba vari mumasimba asi masimba vachitadza kuashandisa. Kusuduruka kwakanaka nguva ichiripo. Zimbabwe iende mberi nevamwe.
Magadi vashamarari veStudio 7 nevateereri mese, ndingachida kungotaurawo zvangu kuti kuva Munangagwa zvawakati maoko avo akavhurika kugamuchira vanhu vese including naJamisa kuhizo chami sasa haru kutinga titaura na chwanyo rasamba za kutinga titaura na chaku wata zisaibu kutipa mwoko waka furika wa mga mjiri chiva taura na chino shinata kuhizo nga wango sasa kutimurizu mbu za kangoya katinga titaura na pambu zangu zia uyakabana fango otongo vuma because chino chukuba chino neta usitika ziri sauruweka
Nakadishi ni watiri wa shamalari West Joseph ni wanamkoma wande wana blessing jumba wana jonga ndetu kwa mtasa ndetu kwa wana pa Pretoria wada shangu ngutawura pa msoro pe shirikitu kwa ninyika ya Zimbabwe andisi yu shawarikita pa boda pa kutuvaru kushitire wana wano tivachinda zwe kutivano reru tira zunu kutivawa wa shandire nyika woshika zwe pa boda wotorira vanhu zvinhu zve zvinosakisa kuti vabereki vararame vabereki vanova vanovavhutira vacho zvino unganzi uri mubereki rudzii kana uchiti zvinhu zvamwana zvaandoshandako wozvikandira imba chii ichocho vana vanenge vachitambudzwa kune dzimwe nyika vanotambudzwa kunana South Africa kunana Botswana uko imi mogarira pamabhodha muchitorera muchizvitorera zvinhu zvacho zvamunovatorera munozviisa kupi amuoni kuti kutonga kwacho kutonga kusina kururama ikoko kutonga kwavo kwavanoita kutonga hatizivi kuti kutonga rudzii kana kuri kutinzi kutonga nedemo kwavari kuita asi mwari vanoona zvavari kuita izvi hazvina kururama ndinoti hangu ndatenda naizvozvo mwari avabatsiri nezvavanoita
makadiko vachamarari makadiko vana jonga inini ndetwa tiri patoni chirove pano pagame town zvekapa haa ndari anonzi munangarwa zvamunetsa vakomana pafe haa zvamunetsa akundikana hapana ungoti akabata chino akasunga vanhu haa ameno kuti zvakamira sei tongorarama kuno kujoni kucape town hapana wochiriko still
radiko makadiko vashamari vestudio 7 vajonga zita rangu ndonzi Dickson kana kuti Tipa Tinkomo ndiri kuno kusouth africa kumarisbeki chandoda kutaura pamusoro penyika yedu nhau yokutanga chandoda kutaura inhau yeikonomi zvakudzokera paya pa-2008 ndoona futi zvakutopfuura pa-2008 ngavachigara pasi vanelson chamisa navamunangagwa please vambokurukurirana vagadzise nyika vana vezimbabwe vatambure tarisai pabhodha izvezvi pabhodha vanhu vezimbabwe tiri kuzama tiri kuno kusouth africa kuti tibetsere vari kumusha tinotorerwa tinokumbira kuti zvigadziriso yedu wei hama tibetsere hama dzedu tinokumbirawo kuti mutiudzire hurumende ndimunokwanisa kuti musvitse zvichemo zvedu ndatenda hangu
ava vanga vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika itai mameseji enyu kuti ave mapfupi uye moedzawo kutiudza zvamunofunga kuti zvinofanira kuitwa kuti munyika muite zvakanaka tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika kuchengetedzwa kwenzvimbo dzinonamatira vechitendero chechimoslem kana kuti mamosque kwawedzerwa munyika zhinji zvichitevera kurwiswa kwakaita dzimwe nyika dzimwe nzvimbo idzi mwedzi weramadhan uyo wakatanga musi wa7 chivabvu unopera musi wa5 chikumi naizvozvo vakuru vechitendero ichi vanoda kuti nzvimbo dzevatendi vavo dzichengetedzwe zvakasimba cameroon iri kushora nyika dzekunze ichiti zvinhu mumatunhu ayo anotaura chirungu hazvina kuipa sematauriro ari kuitwa kubva muna 2017 varwi vematunhu aya vari kurwisana neavo vanotaura chifrench vachiti hurumende inosarura nekuti inoitira matunhu anotaura chifrench zvese ichisiya matunhu anotaura chirungu asina batiro yakakwana. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Uwandu hwevanhu vanopinda mumayunivhesiti muAmerica hunonzi huri kuramba huchidzira kwemakore manomwe anotevedzana. Ongororo yakaitwa nesangano rakazvimiririra reNational Student Clearing House Research Center rinoti gore rino huwandu hwevadzidzi vakapinda mumayunivhesiti vapedza sekondari hwakadzika nemazana matatu ezviuru kubva pane vegore rapera. Matunhu emuAmerica anosanganisa Florida, California neIllinois ndiwo akaona kudzika kwakanyanya kwevana vechikoro pamayunivhesiti, asi matunhu eUtah, Georgia neNew Hampshire akawedzera vadzidzi kupfuura gore rapera. Ongororo iyi yakawana zvekuti vanhurume ndivo vanoramba kuenderera mberi nedzidzo kupfuura vanhukadzi. Pari zvino vanhukadzi vanopinda mumayunivhesiti vanoita zvikamu makumi mashanu nezvisere kubva muzana, kana kuti 58%. Zvinonzi pari zvino vana vechikoro vakapedza dzidzo dzesekondari vari mumayunivhesiti munyika vanopfuura mamiriyoni gumi nemanomwe, kana kuti uwandu hwavo hwakaenzana nevanhu vese vari munyika yeZimbabwe. Zvanguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vanhu munyika vari kukurudzirwa kuti vaende nehuwandu hwavo nhasi kunhandare yeWhite City Stadium kunoenekana nemutumbi wegamba renyika vaDumiso Dhavengwa. Bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti rave kutarisana nematambudziko akatarisana nenyika mune zveupfumi nezvematongero enyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti moswera zvakanaka.
Soko isika tisenda baku.